pane andisecha mumbare mazara magweja pane mari andinete ndosaiva andimire nyango mukandinzara ndosaiva andimire ngori nyaya yekabhuka ndikutsvagawo kabhuka pasi pemubhedha kabhuka ngabhuke mahisi ndikutsvagawo kabhuka pane andisecha mumbare mazara magweja pane mari andinete ndosaiva andimire nyango mukandinzara ndosaiva andimire ngori nyaya yekabhuka ndikutsvagawo kabhuka vandandingana levels vandandingana levels ndikutsvaga kabhuka ndikutsvaga kabhuka ndiana anondikunda kahapana ndapisa kabhuka kabhuka levels kana fanda ndiyagita omai we ndikuda kuyema zvekabhuka kabhuka kunge viliyati ndovanyunya CR7 Ronaldo ndiri king kungekunda enda pana anondikunda makenga ndikutsvaga kabhuka zvimwe ndakutaya kana ndakupenga kabhuka kabhuka vemufombi kana kumatapi wokufiyo goma iri ndiyo ndikutsvagawo kabhuka pane andisecha mumbare mazara magweja pane mari andinete ndosaiva andimire nyango mukandinzara ndosaiva andimire ngori nyaya yekabhuka ndikutsvagawo kabhuka cheno wevenek vandaro vandidana nezita kunge faro pamamuya ndiripo ende ndine nharo ine ndiri fit kunge honda fit pagezo ndikupisa kunge chit ndina levels isusatit ndakwira 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 levo ndakwira amai akati unogona uchaikwira uchaikwira ndege uchaikwira ameno vanorwadzwa ne bhora ndarikandira mumanet mamero ndamagarisa aine pabhenji ndakwira 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 levo ndakwira kabhuka pasi pemubhedha kabhuka ngabhuke mahisi ndokutsvagawo kabhuka pane andisecha mumbare mazara magweja pane mari andinete ndosaiva andimire nyango mukandinzara ndosaiva andimire ngori nyaya yekabhuka ndikutsvagawo kabhuka.